ichokwadi kuti Dr. Thokozani Khube mutungamiri wepato reMDCT baita musangano nemadzimai nhasi kuBulawayo vachivakurudzira kuti kubva nhasi kusvika kumaby-elections a26 March parove mapoto vachiti no to Monzora no to ZANU-PF vachape mavhoti avo kunana Monzora neZANU-PF.
Chikonzero chipi chaita kuti Dr. Khube vatore danho iri?
Chikonzero chaita kuti Dr. Khube nepato reMDCT vaite kampeni iyi ndeyekuti ZANU-PF naMnangagwa vapatana kuti vadzwanyirire vanhukadzi nekuvabvisa kumapositions. Ndinoziva kuti Dr. Khube abviswa kuparamende anyimwa mari yepolitical parties finance, saka naizvozvo ndiko tichiti kampeni iyi inoti vote no to Monzora, vote no to ZANU-PF. Chechipiri ndechekuti kurova mapoto icherechedzo yekuti vanhu havana zvekupika mumba, vana vari kufa nenzara. Saka tinoti vanhu veZANU-PF naMonzora ndivo vari kukonzera kuti vana veZimbabwe vafe nenzara.
Saka munoona here chirongwa ichi chichitambirwa nemadzimai?
Neuwandu hwemadzimai akaita kuuya kuStanley Square vachirova mapoto zvinoratidza kuti madzimai atambira zvakanaka kampeni iyi yevote no to Monzora, yevote no to ZANU-PF. Saka hatina even doubt kuti madzimai agamuchira programu iyi.
Saka Dr. Khube vari kuda kuti madzimai vavhoterani kana vachiti vasavhotere vaMonzora pamwe chete neZANU-PF?
Chikonzero ndechekuti vaMonzora neZANU-PF varatidza kusatevedzera makodzero evadzimai nemakodzero evanhu vese veZimbabwe. Saka varatidza kuipa kwavo, asi tiri kuti vanhu vasavhotere ivavo ZANU-PF naMonzora, asi vanogona kuvhotera vamwe vari kukukidza maby-elections ari kuuya.